birthday ra mutungamiri wenyika rava mugabe ragara rinongoitwa makoro ose ende sezagara zvichingoitwa tsika ndiyoyo yokuti provinsi inenge ine jana rokuita izvozvo inongoronga ichibatsiranawo navamwe saka naizvozvo zviri kufamba zvakanaka
ndouya kwamuri imi vaeston zvii zvamuri kupikisana nazvo pane marongerwo ari kuitwa bhavhadhera wamugabe
ikuma zviri kuitika mudunhu remasvingo ndezvekuti izvo vadzidzisi vari kungokaruka vatendekerwa saga kumberi kwavo vachinzi tsvetai mari mukati metsvaga iri mari isina kana risiti nekuti unoshaya kuti mari iyi ari kuitora wacho akamesvita sei
vachirumhanzu munzwa zvataurwa navaetoni zvovari kuti izvo marongerwo azviri kuitwa nemakumbirwo nematsvagirwo ari kuitwa mari vanenge vari kupokana nazvo pane zvamunoonawo here zvisiri kuitwa zvakanaka nemarongerwo ari kuitwa bhavhadhe iri
you see ndofunga iye zvino zimbabwe ndofunga yava navanhu vakati ngwarei vanoziva zvavanoita panogona kunge pana matsotsi kana munhu woga ati kurei atisunure ndinofunga kana akakumbirwa ende vaitoni vari kutaura kuti macompanies handifungi kuti aproper company chaiyo chaiyo one ingakanda mari musaga sezvavari kutaura aya manyepo munhu woga woga ane kambani hagoni kukanda mari musaga apa tiri kutaura kambani munhu iye anenge auya sei kukambani saka let's not waste time tichitsvaga mbiri yokuti munhu wataura paredio
vaeston munowirirana here nemayo zviri kutaurwa navachirumhanzo vari kutaurawo pamusoro pemaonero avari kuita pamarongerwo ari kuitwa bhavhudhera wamugabe
isisu sevadzidzisi vari mukati muzvikoro tinoona kurongwa kuri kuitwa bhavhadhei kwakakutava kwakatinakira chaizvo dai kuri kuti vari kukumbira kuvanhu vane mari zvino isu sevadzidzisi tagara tiri varombo kuchema kwedu kwanziku ndomunga kwakazivi kwakazikavwa nenyika yose nguva yakareba nekushayiwa kwatinoita mari isu taitarisira kuti pamwe dai tanga tiinayo mari hatirambi kubhadhara kunyange $100 chaiyo taikwanisa kuda kubhadhara atine chikonzero chokuti hatitorina mari yacho uye kana munhu achizori kudhoneta tinenge titarisira isu kuti munhu unzi bhadhara yaunokwanisa nekugona kwaunoita kana uchidhoneta zvino kana pachiuya mazita achinyorwa pachinyorwa isi nhamba pachinyorwa nepo nhamba dzako kana usina kuuya kana usina kubhadhara wotama kumahofisi ari kumberi kuti ese usina kubhadhara tinenge tiona senzira yekutsvigira varaini
vachirumhanzu tichitarisa mashoko ari kutaurwa navaeston aya kana vanhu vachinge va kunyorwa mazita paitorwa marisiti tingati hakuzi kuchechidzira here kunenge vakuitwa vanhu
you see ndozvandambotaura ndichiti you know sometimes you know one sezvinotaura vaeton ava kana vakamirira maticha ndofunga munhu anonzi ticha munhu akadzidza anonyatsokuziva kuti mutemo wenyika wezimbabwe wakambomira sei saka regai kuti tirege kuita madambe hakuna ticha wakangwara muno muzimbabwe anganzi nomunhu hunza mari ndinyore zita rako ndinyore namba yefoni yako mapurisa they are there munhu unoramba saka ava vaeton vasanyepera maticha pega pega pana maticha kuna mapurisa saka izvo zvavari kutaurwa ndezvamatsotsi of which they were supposed to report nokuti hakuna kumborongwa bhedhidhe ramamugabe namaitiro akaita seari kurondedzerwa iyawo hakuna zvinhu zvakadero kuna macommittees anoita fund raising ari well known kuna maaccount numbers ari well known kuna vanhu vari well known and there is no way yokuti munhu ungafamba woita pachikoro oti inini ndinoreza mari dzavamugabe ndibu dzezita rako ndibu dzenhamba dzechitupa dzako ndipe nhamba yesefoni yako iwewe uri ticha ugubvuma kuita zvinhu zvakadero
ndodzokera kwamuri vaeston muri kunzwa zvotaura navachirumhanzi izvo sei mimi musiri kumhangara kana paine vanhu vari kukumanikidzai
exactly
mamiriro akaita basa redu nemvonga yadzirimo mukati mebasa redu iko zvino vanhu vari kurangaridzwa nokuti vane vachirangarirazve zvakamboitika makore akapfuura kushungurudzwa nokurohwa saka munhu wese kuti aende kumapurisa unenge achitoona kunge kuti ari kutongoenda kutongonozvitsumbirira zvakare kuwedzera kuzvirevera kuti iye haana kubhadhara mari saka kutya ndiko kurimo mukati nevadzidzisi vakawanda nekuda kwematsvagirwo ayakamboitwa mari mumashure mumu saka isu kuti tiiti tingaiti vanhu vaende kumapurisa kunoripota tinoona zvisiri zvinhu zvinonyanya kutibatsira asingangotokurudzira vamwe vedu kuti hai kubhadhara kusabhadhara kana usina haiti hosha asi dai tanga tiinayo hazvechokwadi tanga tava payakawanda chaizvo kutaurisa madhera kunyatokubudirira
ndodzokera kwamuri vachiri mhanzu kune vamwe vari kuti izvo mari iri kushandiswa pamabiko amugabe yakawandisa mazana masere zviuru zvamadhora inova mari inonzi kana ichitenga chibage inogona kutenga matani anosvika zviuru zvitatu zvematani zvinogona kupa vanhu vekumasvingo chibage chekuti vadye munoonawo sei nepfungwa iyoyi
saka vanhu mari iyoyo vanenge vakudziwa nani ndozvandataura kuti imimi vanhu vestudio 7 ofutisoka ivaivo very objective musangotatanidza mhepo vanhu provhinsi yoga yoga yezanu pf nokufarira mukuru wavo nenyika yese hakuna munhu anomanikidzwa kubvisa kana chipenendi asi vanhu vanounganidza zvinhu zvokundovhira ikoko saka kana munhu akauya achizoti iye dei mari yainzwa kuti imari yani yaisati iri mari yegovernment inobva kuministry of finance inozonzi mari yazodivetwa yazoitwa zvakati asi kuti mawell wishers vanhu vanobvisa mari vakafanana kana nemwe vestudio 7 kamuchida kubhadhara munobhadhara saka vanhu vasada kubatanidza zvinhu zvisingabatanidziki imimi vestudio 7 imimi venyuz ndi munofanira kupatsanura kuti iwe iyezvo take for example uyu aripo yetichei ari kuti anzi kwai sezvakamboitika iyi provhinsi iyi yemasvingo iyi provhinsi yoga yoga inoita inonzi national people's conference handiti wanzwa zvichiroteta even namabirthdays anoroteta iye zvino
tipanzwisa ipapo vachiri manzirwa kubataya muromo mati imimi mari iyi iri kubviswa nevanhu muri kureva here kuti pamabiko avamugabi ipapapa hapanawo mari yehurumende inoshandiswa
inoshandiswa ichibva kupi ichinzi yaindepi minister wefinance anoibvisa mutreasury achiti inoenda kupi
vachirumadza kushandiswa kunoitwa motokari dzehurumende nemaminista achienda kumabiko iwaya naivo vamugabe vachienda nehelicopter vanenge vasingashandise mari yehurumende
haiwe mani rega kubvunza mbudzo unenge wakati pusevo mani newe vamugabe ava hausati wambovanzwa vaive vachienda kumariro womunhu saka you going to ask him kuti waindirei nemotokari yegovernment kumariro maministers mangani anoenda kumariro avanhu muno muzimbabwe so are you going to ask kuti no mafambisire Mercedes Benz yamakapuwa
mubvunzo wangu vachiri mhanzi wangu uri kuti matizve hapana mari yehurumende inoshandiswa
ndokoka listen bvunza mubvunzo wakangwara ndo zvapoindi yandotaura iyoyo handisiri kuti usaregedza kubvunza asi bvunza mubvunzo wakangwara
tinotenda vachirumanzo
hold on kana usingazivi kuti politics dzinoitwa sei kana kuti political organization inoraniwa sei kana kuti government usabvunza mubvunzo isingashandi
vachirumanzo mubvunzo watabvunza wanga uri pamusana pekuti mati hapana mari yehurumende inoshandiswa zvisinei rega ndiende kuna vaeston vaeston munowirirana here kuti hapana mari yehurumende iri kushandiswa apa
hurumende nzira yataitarisira kuti nzira yakaikafanirwa kushandiswa asi sekuona kwedu ikozvino tiri kuona kuti mari iri kushandiswa imari iri kutotorwa kubva kwatiri varombo yatinotarisira kuti zvimwe dai yanga yashandiswa kunyange mukatarira kuti taregeregwa isu tatanga nokuregererwa kusabvisirwa mari iyeyo yanga ikabatsira mhuru dzedu isu varombo tisina mari zvakanyanya mari iyi ingadai ichishanda zvakanyanya kunyange muzvipatara zvedu ingadai ichishanda zvakanyanya kunyange nesitine vana vanoenda kuzvikoro nezvoo isu tiri vabereki zvakati tinotarisira kuti mari iyi dai yanga yatotorwa kubva muhomwe kunyange kumbe pamwe yabva muhomwe yenyika nekuti nyika ndiyo iri kuda kuita birthday kana vari ivo vamugabe vanee vachida kuita birthday neshamwari dzavo isu kana tichikwanisa kuvabatsira takati akwanisa kuvatangati tavapa asi munyaya yekuti tiri varombo hatina tinobva tashaise kuvabatsira nazvo zvinozova izvo zvinozotishungurudzisa zvinotiisa pakuzotishungurudzisa kuti tinzi waregerei kubhadhara wavese usina kubhadhara mari isina kana risita hayo kana chii yekungoti unongochecha hauzivi kuti mari yaenda kupi vamwe vanotozotiresera vanetana nemhuri dzavo nekuti mari dzinofanirwa kubva mubvisa makataurirana yeronzikwa kuti wakabhadhara kunochengetedza bhedhi remwana asi hauna kutenga mukaka wemwana ari panyoro asi